Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewetulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo chikumi 2024. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Izvozvo zvatiri kutaura izvozvi vari kuto announce ma results kana kupa ma results election ya 2024. Yes, pagara pane kutaura.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Komisheni inotungamira sarudzo muSouth Africa yeIndependent Electoral Commission kana kuti IEC yazivisa veruzhinji zvakabuda musarudzo zvakaitwa munyika iyi nechitatu chadarika. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vasvika muSeoul guta guru reSouth Korea kumusangano wemazuva maviri weKorea Africa Summit uyo unonzi uchatanga nechipiri. Akafanobata chigaro chemurayiridzi weZimbabwe Warriors Jairo Stapera anodoma vatambi vachakwikwidza makwikwi emukombe weCOSAFA Cup achatambirwa muSouth Africa. Indiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komisheni inotungamira sarudzo muSouth Africa yeIndependent Electoral Commission kana kuti IEC yazivisa veruzhinji zvakabuda musarudzo dzakaitwa munyika iyi nechitatu chadarika ichiti bato riri kutonga reAfrican National Congress kana kuti ANC ndiro rakakunda richiteverwa nebato reDA kuchizouya idzva rakaumbwa nevaive mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma reUmkhonto weSizwe kana kuti MK. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti kukunda kweANC uku hakuna zvikuru zvakunoreva sezvo bato iri risina kukwanisa kuwana mavhoti anoripa kodzero yekuumba hurumende riri roga. Izvi zviri kuuya panguva iyo rimwe bato rinopikisa reMK rakanyorera kuIEC richida kuti imire kuburitsa zvakabuda musarudzo richiti rinoda kuti nyunyuto dzaro dzekuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka dzitange dzagadziriswa. ANC yakarasikirwa neuwandu hwezvigaro kekutanga mukati memakore makumi matatu kubva South Africa yawana kuzvitonga kuzere muna 1994 zvichireva kuti yave kumanikidzwa kuumba hurumende yemubatanidzwa nebato kana mapato anopikisa anosanganisira reDA, EFF kana iro reMK izvo zvinonzi nenyanzvi mune zvematongerwo enyika zvinogona kurimanikidza kushandura matongero aro. Ngatinzwei hurukuru yataita nenyanzvi inongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusoro cheUNISA muSouth Africa uye vachitungamira sangano reUnderhill Corporate Solutions Dr. Edima Hembe pamusoro pezviri kuitika muSouth Africa.
Izvozvo zvatiri kutaura izvozvi vari kuto announce ma results kana kupa ma results election ya 2024. Yes, pagara pane kutotaurana kuripo kunzi pane zvimwe zvakasa zvanatsa kugadziriswa asi chandakwanisa kuona ndechekuti kune South African Human Rights Commission yati election yakaitwa pajekerere. Ndaona zve mazhinji maobservers maaccredited observers vanoti election yakaitwa largely free and fair. Saka zvinoratidza kuti vazhinji vari kuti zvavo yes kwava kune zvimwe zvainetsanetsa asi election yakaitwa free and fair and zvaido zvevanhu zvinenge zvakabuda.
Tiri kuona kuti zviri kuitika izvi panguva imwe chete paine mapato anosvika makumi maviri nemashanu kana 25 kusanganisira MK vanga vachiti dai kuziviswa kwezvakabuda musarudzo kwambomiswa kusvika nyunyuto dzavainadzo dzekuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka dzagadziriswa. Zvinosiya papi nyunyuto idzodzo?
Constitution yeSouth Africa inototaura kuti kana une chinyuto chako unofaa kudini. Mataurirwo azvinoitwa nevanoziva zvavo zvomutemo vanoti hazvimisi kutaurwa kwemaresults nokuti handiti kana even maresults akataurwa kana ousingadi unogona kuenda kuelectoral court electoral court inobva yagadzirisa kana zvakona zvinogona kuiswa futi kumberi nematarenzi mhosva saka zvimisi kutaurwa kwemaresults haungati musataura maresults kana zvandoda zvisipo ndomataurirwo azvo kuita kuti handiti vanotaura zvavanazvo asi kana umwe ane muono wake kana kuti pane zvakashata unongoenda kuelectoral court electoral court yozotaura zvakataurwa necommission zviya hazvina kumira zvakanaka izvo ndezvizvi zvobva zvongogadziriswa
pane zvingashanduka here mukudaidzirwa kuri kuitwa zvingatariswa nevanhu kuti zvingashanduka
zveshuwo vari kutaura maresults izvozvi kana kuti zvabuda musarudzo izvozvi asi zvabuda musarudzo zvinotozikanwa nokuti kwese ku 9 provinces vaitoziva maresults aibuda ipapo ipapo paingoverengwa achibuda pabhodha achivengwa achibuda pabhodha manewspaper aitotaura saka zviri kutaurwa nhasi hazvina kumbosiyana nezvatagara takaona nezuro nokuti vaitotaridza maresults ndozvimwe zvetinoona sokuti zvinhu zvakakosha hazviiti kuti vanhu vapokane kana kuti varwe nokuti vanhu vanenge vachitoonawo kuti maresults ari kufamba sei yatinoti iyo transparent jekerere saka handifungi kuti zvichasiyana zviri kuitwa izvi ndeyaya tinoti official announcement iyi yakakosha nokuti kubva panongotaurwa kudaro South Africa vane mutemo wokuti pamazuva 14 ndo pachafanira kugara first parliament saka kubva zuva ranhasi totanga kuverenga kutanga mangwana parliament inofanira kugara pasi yosarudza mutauri weparliament yobva yasarudza futi president wenyika
vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusorosoro cheunisa uye vachitungamira sangano reUnderhill Corporate Solutions Dr. Eddie Mahembe vari parunare muSouth Africa neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vasvika muSeoul guta guru reSouth Korea kumusangano wemazuva maviri weKorea Africa Summit uyo unonzi uchatanga nechipiri. VaMnangagwa vanonzi vari kuperekedzwa kumusangano uyu nemakurukota anoti rezveupfumi muzvinafundo Mutule Ncube, rezvemamiriro ekunze Dr. Stembiso Nyoni, pamwe negurukota rezvekurima Dr. Anxious Masuka pamwe nevamwe vakuru vakuru muhurumende yavo. Mutungamiri wenyika vanonzi vachibva kumusangano uyu vachabva vaenda kune mumwe musangano weSt. Petersburg International Economic Forum kuRussia. Bazi rezvekubudiswa kwemashoko rinoti misangano miviri iyi ichapa mikana kuvatungamiri venyika dzepasi rino nevemabhizimusi kuti vazeye nyaya dzakakosha dzine chekuita nezveupfumi pamwe nekutengeserana munyika dzavo. Nyika 47 dzemuAfrica dziri kutariswa kupinda musangano weKorea Africa Summit uyu. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari mukuru wekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice, vatendai Ruben Mbofana kuti tinzwewo maonero avo.
Hapana chakaipa kuti vatungamiriri venyika vaendewo kunoonana nevamwe vatungamiriri vedzimwe nyika vachigara pasi vachionesana pamwe vachisimbiridza ukama hwavo kana pane zvibvumirano zvinoitwa zvemabhizinesi kana matongerwo enyika kana upfumi vachinyorerana pasi. Asi chatinoona chiri kuitika neAfrica chinotitambudza ndechekuti tiri kuona dunhu rese reAfrica ratingati continent pachirungu vachungamiridzwa nemutungamiri umwe chete. Kunyanyanyanya vatungamiriri vekunyika dzakatibudirirei vava kunana UK, United States, kunana Italy, kunana China, kunana Russia yezvotavo kunzwa vaenda kuSouth Korea.
Asi pane chakaipa here vambofana?
Tiri kuitwa sekunge Africa iri kungomhanyiswa nevatungamiriri vedzimwe nyika. Uyai kuno votomhanya vese vari 54 kuenda ikoko vondoonana nemutungamiriri umwe chete ari kuvamhanyisa. Tinobodii kuona pachinzi Zimbabwe Europe Summit. Zimbabwe yodana vatungamiri vese vemuAfrica vomboya muno muAfrica muno muZimbabwe vosangana navaMnangagwa vachiunganidzwa vachiudzwa nekunaka kweZimbabwe, upfumi hwatinawo, mikana iripo, ungave mabhizinesi, ungave mumigodhi kuche zvicherwa zvedu, ungave mukurima. Vese vatungamiri vekuEurope vaunganidzwa navaMnangagwa munomu. Sei tisingambozvioni izvozvo? Kana kuunganidzwa navaRamaphosa kuSouth Africa, kana kuunganidzwa navaMasisi kuBotswana uko, sei kuri kungoti vatungamiriri vekunana China, kunana Russia, kunana South Korea, wana America, wana Britain, ndo wari kuunganidza vatungamiriri vemuAfrica. Uchiunganidzwa kudanwa nemutungamiriri mumwe chete, ndo patinoona kuti patorakidza kuti masimba ari kurerekera kune nyika dziri kudana vatungamiriri vavo vemuAfrica kuti vauye kwavari.
Chii chikuru chimwe chamungati chiri kutadzisawo nyika dzemuAfrica kubudirira tichitarisa zvicherwa nezvimwe zviwanikwa zvirimo muAfrica?
Munoziva vakandimiri, chinotadzisa kuti toonawo Zimbabwe Europe Summit, vatungamiri vekuEurope vachinzi uyai kuno naamunangagwa, vouya veGermany, veBritain, veFrance, veBelgium, veSwitzerland, veNetherlands, vese vakaungana muZimbabwe. Kana kuzvionawo zvichiitika kunana Nigeria, kana kuChad, kana kuEthiopia, kana kuRwanda chaiko, kana kuKenya, zviri kukona nekuti nyika dzedu hadzisi kuzviremekedza. Unotanga nekuzviremekedza iwewe kuti uremekedzwe nevamwe. Iye zvino vamunangagwa vakada kuita summit yakadaro, hakuna kana mutungamiriri mumwe chete anouya. Vangakoke vese veEurope tuchibhoya kuZimbabwe titeka summit yakaZimbabwe Europe Summit, hakuna kana mumwe chete, kana minista chaiye havatumiri, nekuti vanenge vachitarisira Zimbabwe pasi. Sei vari kutarisira Zimbabwe pasi? Nekuti vatungamiri vacho vakutongoonekwa kuti ava vanonamata vekuEurope, ava kunyanya veganda jena.
Avanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vari mukuru wekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice, vatendai Ruben Mbofana, vari parunhare mukwekwe neStudio 7. Pane mhando yeCOVID-19 inonzi KP3 kana kuti flat inonzi yarova dunhu reVictoria muAustralia. Umwe uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi huri kunzi huri kukwira muzvipatara. Dzimwe mhando dzeflat COVID-19 idzi dzinonzi neCenters for Disease Control and Prevention yemuAmerica dziri kukwirawo munyika iyi. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo muZimbabwe muri kunzi mune kukwira kweuwandu hwevanhu vari kubatwa nedziwa rakasimba, kunyange hazvo bazi rezveutano rakaburitsa mashoko ekusimbisa veruzhinji kuti vasatya zvavo sezvo dziwa iri rakaonekwa kuti harinei nechekuita neCOVID-19. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveutano vari chiremba kuNorth Carolina muno muAmerica, Dr. Simbiso Ranga, kuti tinzwe zvizhinji.
Vakandimire, chandingataura ndechekuti COVID kubva payatanga yaita mavariants akati wandei, and zvinhu zvinotarisirwa nechirwere maviruses akasiyana-siyana anosanganisa vana HIV anoita yatoti evolution, kana you know, they keep changing form. Saka kuti kwava nevariant iri kunzi flat kuAustralia, inokwanisa kunge iri muno muAmerica nekune dzimwe nyika, it's not a surprise to my health experts at all. Zvinhu zviri kutarisirwa nokuti COVID-19 ichiriko, and we are not expecting that it will be completely gone anytime soon.
Tirikunzwa kuti iyo ndudzi itsvai yeCOVID inobatirana kana kutapuriranwa zvakanyanya nekukasika. Tichionawo kuti kuZimbabwe kuri kunzi kune dambudziko reflu iri kunzi iri kubata vanhu pane inonguva. Pangatarisirwo here kunzi ingadai yasvikawo ikoko fleti?
Hongu vakandimire, COVID-19 ichiri kungopararira mapararira ayaiita ichitanga muna 2019. It's that kuti mamwe mavariants kana dzimwe mhando dzinokwanisa kunge dzichikurumidza kupararira, but kupararira kwayo kwavangofanana pakuti the way we transmit it is the same. Madroplets, you know, kuvanhu kufemerana, mhepo dzinenge dzine COVID-19. Saka maprecautions aya atagara tichitora ekuti tidzivirire chirwere cheCOVID-19 kana cheflu, tinofanira kunge tichiramba tichiatora. Saka nguva dzinedzi dzechando muZimbabwe, maviral illnesses anosanganisira iyo COVID-19 anenge achipararira. Saka to vazhinji tinofanira kunge tichitora matanho okuti tidzivirire.
Takaonawo hurumende kuburikidza nebazi rezveutano kuZimbabwe richisimbisa vana veZimbabwe kuti vasatya zvavo flu iri kunzi iri kutenderera kana dziwa riri kutenderera munyika pane inonguva, vachiti aiwa zvinotarisirwa munguva yechando hazvinei neCOVID-19. Munoti iwo imi senyanzvi yezveutano?
Inini pakuona kwangu vakandimire ndofunga bato rezveutano apa rakaita yatingati ya misfire. I don't think this is the right advisory or health advisory yavanenge vachifanira kupa nekuti nguva ino yechando hongu maflu aya yatinoti ma common cold anowanda but that doesn't mean COVID-19, which is also another viral illness, haikwanise kupararira muZimbabwe nguva dzinedzi dzechando. It just means that kana munhu aona akuita masymptoms emaviral illnesses aya, kukosora, kupisa muviri nezvimwe zvakadaro, anofanira kukurumidza kuonekwa nana chiremba aitwe matest.
Nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vari parunhare kuNorth Carolina muno muAmerica neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Maawa mashoma yekunge vachakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muAmerica vakamirira bato reRepublican Party vaDonald Trump vatanga kushandisa dande mutande reTikTok. Mamiriyoni evanhu anga atove kuvatevera padande mutande rinoburiswa mavhidhiyo madiki iri, iro vakamboedza kuvhara munguva yavaive mutungamiri wenyika vachiti vaityira kuchengetedzeka kwenyika. Danho ravaTrump rekushandisa TikTok iri richavapa mukana wekuti vakwanise kupinda kuvavhoti vechidiki mukuedza kwavo kechitatu kuti vapinde kumuzinda weWhite House. North Korea yavimbisa kumira kutumira mabharuma azere nemarara kuSouth Korea ichiti tsamba dzinosemesa idzi dzanga dzichishanda zvakanyanya senzira yekudzoserawo nayo manyepo anga achiburitswa nevakavenga hurumende yavo. Maute emuSeoul akati kubva nechipiri North Korea yakatumira mabharuma angada kusvika kuchiuru akatakura masaga emarara ane zvinhu zvinosanganisira zvigutsana zvefodya, mapepa nemapurasitiki achiyambira kune veruzhinji kuti vasazvibata. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum chatinopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Ndino kugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka. Tine hurukuro navatinotenda dzikiti avo vanorwisana nechirwere chediabetes kana kuti vanoshanda vari diabetes advocate. Ngatinzwei vachitsanangura.
Rwendo rwangu rwekwamumiririri munhau dzezvediabetes rwakatanga pakuti inewo ndakange ndabatwa nekondisheni yetype 1 diabetes muna 2010. Chikamu ichi chakandisunda kuti ndigova mumiriviri kana kuvatinoti advocate nezveutano hwakanaka, kuwanikwa kwezvakakwana kune avo vanorarama nedenda iri, nekuzivisawo vepasi rose kuti vanzwisise kuti chichatinotarisira kana tichinzi munhu uyu ava nediabetes and anozofanira kunge achiita sei kana achinge abatwa nekondisheni iyi. Ndo zvinhu zvatinogara tichidzidzisa. Ndakatangira kuita maprogramu aya muno muZimbabwe kusvikawo taakuzozivikanwawo nekunze, taakushandidzana pamwe chete tichiona kuti zvii zviri kunze zvavanoita, zvatingada kuti zviitwewo muZimbabwe tichitraya kutarisa kuti kontesti yedu yakamira sei.
Chii chakakupai chidokwa dokwa chekurwisana nediabetes nenzira yakadai?
Chidokwa dokwa changu chakatangira kana kuti yatinoti motivation yangu yakabvira mumatambudziko andakanyanya kusangana nawo makore ekutanga kupfurikidza nekurarama nedenda irediabetes, because panga pasina kana munhu 1 mumwiri mangu ainzwisisa nezvazvo, hapana kana aitsvaga ruzivo nezvazvo. Saka zvaitinetsa bot taisaziva kuti chii chatiri kumbona sei, nekuti diabetes ikondisheni yakatooma kana mukasada kutsvaga ruzivo nezvazvo, mukasada kuverenga, mukasada kuenda muchinoona ana chiremba, nekuti ini ndaisafarira kudzokera kuchipatara ndichinoonekwa. Saka zvakatitorera kunetsa kuti tigokwanisana zvonzwisa kuti zvii zvataifanira kuita. Zvakandipa shungu, chinova ndicho chinhu chakazonyanya kundipa shungu kuti vamwewo vasasanganawo nedambudziko nemadambudziko andakasangana nawo akadaro.
Ndezvipi zviratidzo zvaivapo zvakaita kuti munge muchienda kunotariswana nachiremba?
Pekutanga ndaiita masymptoms ekupera simba, kunzwa nyota, kunzwa nzara nguva doko doko, nokuda kunzwa kurasa mvura zvakanyanyisa nguva doko doko zvekare, pamwe nekupera muviri zvisingatsananguriki. Izvi ndizvo zvakaita kuti ndiendeswe kuchipatara zvikanoonekwa kuti yaiva diabetes, yatinoti iyo denda reshuga.
Pamakazviziva imimi nemhuri yenyu makazvigamuchira sei izvi?
Kava chishamiso pamwe neconfusion yakanga yazara mhuri yangu, zvekuti vanhu vaingoti zvinopera nekufamba kwenguva. Zvaive zvakaoma kutambira nekuda kwezvainge zvichitarisirwa kuti ndirarame upenyu hwangu kuti zvigofamba zvakanaka sekutaurwa kwazvaitwa nana chiremba. Zvisinei, nekufamba kwenguva takazodzidza kuti aiwa taifanirwa kungozvitambira nguva yose iyi, pamwe nekudzidza zvakawanda pamusoro pedenda iri. Mhuri yangu yakamira neni chose, iko zvino ndava kumira necommunity yangu zvakanyanyika.
Tiri kuona kuti makapinda musangano wepasi rese wegore rino weICPPA 2024. Ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvamakawana kumusangano uyu zvinogona kudzidzwa neZimbabwe?
Ndakava nemukana wekuva mumwe weavo vaiita madiscussions nemapresentations ainyanya kutarisa nhau dzekushandura kana kwatinoti kuimprova care yevanhu vanorarama nemaconditions anosanganisira type 1 diabetes, sickle cell, congenital heart disease and rheumatic heart disease. Izvi zvanokwanisika bedzi nechirongwa chepen plus chinova chakaparurwa muZimbabwe chichitangira kunzvimbo yemasvingo kupfurikidza neorganization inonzi Solidamed. Chandakanyanya kubatisisa ndechekuti mastakeholders ose kusanganisira ana chiremba, mapolice makers pamwe neavo vanorarama nemaconditions avo vanofanirwa kuva pamwe chete vachishandidzana, kunyanya macommunity members. Ipapo chete ndipo patingatange kutaura mastrategies ari effective mukugadziriswa kwemhaka idzi kana kuti madenda atinoti non-communicable disease andataura ari.
Kwanhasi togumira pano. Manzwa hurukuru yataita navatinotenda dzikiti avo vakabatwa nediabetes vaine makore 13 kana kuti 13 vakatangawozve kushanda vakamiririra vanhu vanorarama nechirwere ichi. Ndinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa chevechidiki sondo rinouya. Ini ndinoita Wakancube ndiri muWashington DC.
Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande weStudio 7 achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti Religious Forum.
Yesu simba rangu, simba rangu, Yesu simba rangu, unoti pasi.
Taikumbira kubvunza mubvunzo wangu unoti paya pana Samuel wekutanga pa chapter 16 verse 14 nepa 1 Samuel 18 verse 10 na Samuel 19:9. Pane mubvunzo unonetsa nenyaya yaSaulo panouya mweya wakashata uchiva kupaya kana uchimukurira, kana Mwari vakatora mweya wavo kubva pana Samueri pouya mweya wakashata uchimukurira. Ipapapa panoita sei nenyaya yawakaipa, ngatiti Satani? Because pane nyaya inoti mweya unongoziva kuti mweya waMwari wabva, iwo ubva wapinda ipapo. Asi tikauyazve kunyaya yanhange Jakobe 1:13 inoti Mwari havaedzi munhu uye havaedziwi nemunhu. Saka ndaikumbirawo explanation apapo yakanyatsoti ndinzwisise kuti ndinonzi Dennis Mabera kubva paCape Town ndatenda.
Kutsanangura mubvudzo wava Mabera tina mufundisi Oliver Mandisodza.
Tikatarisa musoko raMwari nhoroondo yaSauro mafambiro akaita, 1 Samuel chapter 8 verse 8, vanhu vanoenda kuna Samuel vaida mambo wafanana nemamwe marudzi. Samuel unonamata unoenda kuna Mwari, Mwari vakati chivaitira zvavari kuda nekuti havana kuramba iwe, varamba ini. Ndopanosarudzwa Sauro kuti ave mambo. Sauro anozodzwa kuva mambo, agogadzwa kuva mambo, akarwa hondo zhinji dzaakarwa akakunda. Tinonzwa kuti Sauro unosvika pano pazvipiriso, 1 Samuel chapter 13 verse 14, aita zvipiriso pachinzvimbo chemupirisita Samuel. Mwari havana kufara nazvo, ndo patinonzwa Mwari vachiti umambo hwaSauro hwanga husingazoendereri mberi nekuti Mwari vakanga vaona murume aiva pasi pemwoyo wavo. So kubva ipapo zvichienda kusvika tasvika pachapter 15 Mwari unoramba Sauro samambo. Mushure mekunga Sauro apiwa audzwa zvekuita kuti enda unorwa uparadze zvose, ndo patinonzwa kuti Sauro haana kuita saizvozvo. Anoudzwa nemuranda vaMwari Samuel kuti kuteerera kunokunda chibayiro uye kuteerera kunokunda ropa ramakondowe.
Mungati wedzerei tsananguro here apa mufundisi Mandisodza?
Chivi chekusateera chinofananidzwa nekuuka. Kusateera kunofananidzwa nekuuka zvoreva kuti munhu anga Mwari vanga vasingachafari nazvo. Saka patakuzoenda apa Mwari vazozodza David. Tinonzwa nawo 1 Samuel chapter 16 verse 14 mweya waMwari unotama kubva pana Sauro. Chiripo ripo chomweya wakaipa unouya kuzoshingurudza Sauro. Iri inzira yekuti azive kuti zvaakanga aita Mwari havana kufara nazvo. Chokwadi Mwari vanga vabvisa kuchengetedza kwavo kana kuti ruzhowa rwavo pana Sauro. Zvorova izvo kuti Sauro nekunyaya kusateerera vakazurura mweya yavakaipa kuti iwe igozokonzeresa. Tinoziva isusu kuti Mwari vari pamusoro pozvose ende mweya yakaipa inongoshanda badzi nekunga Mwari atendera. Tinotarisa musoko raMwari kubva kuna Job. Pane paanobvunzwa anzi wamboona here muranda wangu Job? Satani anobvunzwa anopindura achiti ndingagomudii kana imi makamuchengetedza, ingobvisai chete ruoko rwenyu pamusoro peupenyu pamusoro pake muone kuti anoramba achikudai here. So zvoreva kuti Sauro mweya wechina unosvika paunoya pamunhu nekuda kwekuti taita zvinhu zvisingafadzi Mwari. Mwari vabvisa uwepo hwavo kana kuti kuchengetedza kwavo pamusoro peupenyu hwemunhu. So tichizoenda pana 1 Samuel chapter 18 verse 10 taakuona manje Sauro uyu ari kushanda nekuda kwegodo. Mweya wegodo ndo wapinda maari nekuti David akuratidza kuti Mwari vari kufamba naye uye vamusimudzira. Unoita godo, unotsvaka kuuraya David. Chii chinoitika? Mweya wakaipa uya unoya zvakare kuzoshingurudza Sauro. Wamushingurudza kudaro tinonzwa zvakare David unodanwa kuti agoimba agomuridzira zviridzwa, mweya ugotama agoita zviri nani. Tinoenda zvakare paverse 19 1 Samuel chapter 19 verse 9. Nekuda kwekuti Sauro uri kuramba achiedzera mukutadza nekuramba achirwadziva, Mwari unobvisa kuchengetedza kwavo. Mweya wakaipa ndopoona mukana yekupinda. Unoshungurudzwa zvakare achida kuedza kuuraya David. Hama dzangu, Mwari avape munhu mweya wakaipa, asi munhu unoexposa wozvipa kunoshandiswa nemweya wakaipa. Mwari ngavatibatsire, Mwari ngavatibatsire kuti titye Mwari, tivaremekedze, tiite kuda kwavo. Tigochengetedzwa pazvose. Noimba muteereri, Mwari vatinokuzarurira zvizhinji, Mwari vatiitire zvakanaka. Vatenda,
tinotenda mufundisi Mandisodza netsananguro iyi. Vateereri, ndo panoperera chirokwa chedu chanhasi. Ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya muchirongwa chedu chezvechitendero.
Tinotenda Tanonoka uye tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemitambo, Zifa yazivisa kuti akafanobata chigaro chemurayiridzi wechikwata chenhabvu chenyika chemaWarriors Jairo Stapera adoma vatambi vachakwikwidza mumakwikwi ekosafa cup achatambirwa kuDurban, South Africa. Svondo rapera, Tapera akadoma vatambi vachanga vachikwikwidza mumitambo iWorld Cup Qualifiers ichatambirwa zvakare muSouth Africa mwedzi uno, ichitanga neLesotho musi wa7 kuchiti musi wa11 Zimbabwe ichitamba neSouth Africa. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Komisheni inotungamira sarudzo muSouth Africa yeIndependent Electoral Commission kana kuti IEC yazivisa veruzhinji zvakabuda musarudzo dzakaitwa munyika iyi nechitatu chadarika zvichirakidza kuti ANC yawana zvigaro 159. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vasvika muSeoul, guta guru reSouth Korea, kumusangano wemazuva maviri weKorea Africa Summit. Akafano bada chigaro chemura eridzwe Warriors Jairus Tapera anodoma vatambi vachakwikwidza makwikwe mukombe weCOSAFA Cup achatambirwa kuDurban muSouth Africa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekana nemufaro. Ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndekusiyai mwena Chris Gande.
So kuisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngensonto mhlazi ku-2 Nhlangula 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, impumela yokhetho lwakweSouth Africa ize yethulwa lamuhla inhlanganiso yokhetho e-Independent Electoral Commission itshengisa ukuba kuvote abantu abedlula kancane ingxenye yabalelungelo lokuvota abangu 58% kuphela.
Singayiboni ikhwalizini isiba khona phakathi kwa-ANC nomkhonto wesizwe. Ibuke kungathi ngacishe ibe lula leyo ngoba laba bantu kade bengabantwana bomuntu.
Sokuqhamuke inkulumo phezu kwenhambo zikamongameli Emmerson Mnangagwa esezizinengi kakhulu ngesikhathi esifitshane.
Kusuka kube nesolo kumbukunakanele ukuthi imali leyo ibingasetshenziswa ngezinye indlela. Imhambo kaziwe mlutshwane kuze ukuthi imali yokwezinto ze-development ibe khona.
Ukwezamasiko sixoxa ngokuthakazelelwa kokufikisa iminyaka elikhulu lamachumi amathathu okwedolobho lakoBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Impumela yokhetho lweSouth Africa ize yethulwa lamhlanje yinhlanganiso yezokhetho e-Independent Electoral Commission etshengisa ukuba kuvote abantu abedlula kancane ingxenye yabalelungelo lokuvota abangu 58% kuphela. Umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-IEC, uMnumzana Mosotho Moepea, esethula impumela yokugcina lamhlanje ntambama, uthe phakathi kwabantu abalelungelo lokuvota bedlula izigidi ezingamachumi amabili lasikhombisa 27 million, kuvote abayizigidi ezilichumi lasithupha 16 million kuphela. Ekhuluma embuthanweni munye lamhla, uMongameli Cyril Ramaphosa ubonge uZulu walelo lizwe ngokuvota ngokuthula esithi kumele abanqotshiweyo bemukele impumela. Ukhokhela ibandla lemkhonto wesizwe uMnumzana Jacob Zuma yena othi abayemukeli impumela yalolu khetho njalo bazayiphikisa emthethwandaba uvinjiwe ukungena ngesikhathi kusethulwa impumela le. Impumela itshengise ukuba ibandla elibusayele ANC kalisozele nelise ukubumba uhulumende lingabambisananga lelinye lamabandla. Umbuzo ngothi lizabambisana laliphi ibandla wona amabandla la engaboni ngaso linye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungela izombusazwe uMnumzana Zenzo Nkomo.
I-option ziningi, ikhona i-option ye-ANC ne-DA. Leyo option inkinga ekhona ukuthi kukhona umahluko omkhulu kakhulu i-ANC ne-DA kumanifesto zabo nakwinqubo mgomo yawo ama-policies. Kakhulukazi inhlukano ekhona enkulu kuku-foreign policy. I-ANC ibheke ubudlelwano obuqinile namazwe asempumalanga, that is i-Russia ne-China. I-DA ibheke intshonalanga ne-Europe. Kuphinde futhi siyabona kumahluko omkhulu
obahlukanisa kakhulu impi leqhubekayo eHamas neIsrael. I-ANC ingaku Hamas, i-EDA ingaku Israel. Sithi mhlawumbe bengayekela lokho kwangaphandle bethi ake sibheke okungaphakathi elizweni, sifake ilizwe lethu kuqala. Ngoba i-ANC manje siyibona ungathi izozama ukuqinisa ukuthi inikeze abantu abamnyama izinto abakhala ngazo. Abathi i-ANC ayibenzeli zona ezingabe yizo futhi imbangela yokuthi bayiphanishe i-ANC. Kodwa i-EDA kudala ikhala ngokusiza kwabantu abamnyama okungathiwa yi-Black Economic Empowerment. Lokho nje nakho kuyabahlukanisa. Kube nezinto ke zenkohlakalo, corruption, kube nezinto ze-job creation, noma bezikhuluma kodwa indlela zokuthi zizokwenzeka kanjani zisuke zingafani. Okwesibili, singayibona i-coalition isiba khona phakathi kwa-ANC nomkhonto wesizwe. Ibuke kungathi ngacishe ibe lula leyo. Ngoba laba bantu kade bengabantwana bomuntu, izinto zikhona ezibahlukanisile kodwa bengahlala phansi bazixoxe. Eyesithathu ke enye indlela engaba khona, ngengafaka i-EFF ne-ANC bese kubhekwa ke elinye iqembu kwamancane uma ngabe kuwukuthi umkhonto wesizwe ne-DA kwehlulile.
Ibandla le-EFF alenzanga kuhle, kungakuyini imbangela?
Iqembu le-EFF alenzanga kuhle iqiniswe lonke, kodwa labo abe-EFF uma beyibuka lento bayisa kuyo umkhonto. Ukulahlekela kwe-EFF kufanene nokulahlekela kwe-ANC. Abalandeli abaningi abe-EFF baye bagunquka aya kumkhonto wesizwe.
Manje nxa sikhangela udaba lwebandlululo esingathi yi-xenophobia, ludlale indima bani kukhetho lolo?
Udaba lobandlululo lwe-xenophobia eqinisweni babu Gandhi, uma ukubukisisa kahle, alulandimi oluyidlalileyo. Ngoba kunamaqembu la akade ekhankasa ekhuluma kakhulu kabanzi ngokuthi abafuna abantu bangaphandle. Amaqembu lawo amabili, i-Patriotic Alliance ne-Action SA. I-Action SA ayizuzanga lutho. Ngabe kuyukuthi bebeyivotela ngoba ithi abantu bangaphandle ayibafuni, ngabe sibona ungathi ngelinye lamaqembu amancane azuze kakhulu. I-Patriotic Alliance izuzile kodwa hayi ngoba ibithi ayifuni abantu bangaphandle. Izuze ngoba ivoti labantu abangamakhaladi ubuningi babo baye bayavotela i-Patriotic Alliance. Esingathi thina nje kungabe kube yivoti yobuhlanga, i-tribal vote ngamanye amagama.
Hello ke ngumnumzana Zenzo Nkomo ocubungula izombusazo obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Usokuqhamuke inkulumo phezu kwehambo zikamongameli Emmerson Mnangagwa esezizinenge kakhulu ngasikhathi esifitshane. UMnangagwa wabekelwe eKenya ngeviki edluleyo, wasuka walubhekisa kwele South Korea lapho azasuka aye kwele Russia. Sixoxe locubungula ezombusazwe womnumzana Methuseli Moyo, njalo ofundisa ezokuqutshwa kwembiko ekolejini le-NUST, sambuza ukuthi ubona njani okwenzakalayo.
Into enanzelelekayo ukuthi amazwe awavakatshelayo aqanjwayo o-North Korea, o-Russia, ngamazwe avele elobudlelwane lezanu-PF. Ngamazwe njalo i-Russia isempini, i-North Korea ihlala nje kunjalo kungathiwa kufuthelweni. Ngamazwe futhi alendlela ethize yokubusa abantu. Wananzelela umbuso wezanu-PF ungathi ugxile kunkolo kumbe kundlela okubuswa ngayo kulawo mazwe. So nxa umongameli esiyakhona ngale zongaba lokunakanela ukuthi kukhona ukuyakhulunywa kakhulu endaweni zabo defense ezezikhali kube khona njalo le ndaba zepolitiki, kube khona njalo ukuthi iRussia ngayinanzelela isikhuthala kakhulu kwenza ubungane lamazwe eAfrika, ifisa ukuncedisa ngainto ze-mining yama-fertilizer ezokulima, idinga ubungane ukuthi ihuge amazwe asuke ku-America abuye kiyo. So ikucabangela ukuthi nxa umongameli kuhamba kwakhe inhloso zakhe zigoqela khonokho.
Lona ilizwe siyabona ukubana liphakathi kobunzima bokusilela kwemali, lokho akwenzayo umongameli ukuthi ahambe ubona kungaphathisa yini ilizwe ikakhulu kwezomnotho?
Ilizwe liphakathi kokuswela imali, wananzelela ihlelo eziningi azihambi ngendlela efishwa ngabantu ngenxa yokuthi imali uthi iyasilela. Yikho ke nxa umongameli esebonakala ehamba hamba amazwe amaningi, njalo nxa ehamba siyakwazi ukuthi ehambe yedwa, isikhathi esinye kuvuma umuntu uhanje abantu bebaningi, labanye nje kuyabe kungacaci ukuthi kanti bahamba besiyakwenzani. So ke kusuka kube lensolo kumbe ukunakanela ukuthi imali leyi ibingasetshenziswa ngezinye indlela, ihambo kaziwe mlutshwane ukuze ukuthi imali yokwezinto ze-development ibe khona ibe nengi. Kodwa ke isikhathi esiningi nxa utsho njalo bayaphendula bona be-ofisi yakhe bethi upresident kumele angene lapha nalapha, edinga i-investment, edinga ubungane, esakha ubudlelwane beZimbabwe lamanye amazwe. Sithemba ke siza kubona khonokho okusenzakala ukuthi kuzasinceda ngaphi. Kodwa isikhathi esiningi suka silinde izithembiso zokuthi kuthiwe kuzabanje kube nje, singakuboni, singaluboni untshintsho. Abantu sebegcina bebona into ayikudlaliswa kwemali nje.
Lo ke ngumnumzana Methuseli Moyo ocubungula izombusazwe njalo efundisa ezokuqutshwa kwembiko ekolijini leNUST, obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zikaDabuka Ncube.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguDabuka Ncube. Namhla sixoxa lo dokotela Mlungisi Mhlophe owasungula inhlanganiso ye-Youth Ablaze Global ephathisa abatsha abavela amaphandleni ibaletha eMelika ukuthi bafunde okuchiyeneyo.
Sifuna ukuthi mabebuyele abantwana babuyele bephethe, you know, bengaphathanga ukuthi ayi sithatha amapikitsha sambe sabona. Sifuna bephethe i-future, bephethe impilo yokuthi mina iphupho lami lizofezeka. Ukuthi nje ngisukile ekhaya ngangena endizeni, ngisuka esigodini, ngisuka loba kuyiphi indawo ngazobala, ngangena kuma-university, ngangena emakolijini, ngahlala professors ama-teacher abaceceshile kakhulu, ngafunda izinto. Mayibuyela umntwana ahambe phethe into ebambekayo ngempilo yakhe yakusasa, lephupho lakhe ukuthi liyafezeka, ukuthi ngempela impilo nje ayipheleli nje khona lapha kule kusasa elihle ngabo. Sakha ikusasa elihle labantwana bethu ukuthi baphile impilo engcono ukudlula thina indlela esaphila ngayo. Kunendlela eziningi ezokuthi sikhuphule izinga labantwana bethu.
Yizifo ezinye zezinto elifuna ukuthi bazenze ngesikhathi belapha eMelika, ezizabaphathisa ukuthi nxa bebuyela ekhaya bebambile lokho elifuna ukuthi bakubambe.
Okunye abazokwenza, bazongena mabengena kuma-university, bazotshelwa ukuthi kulama program athile, mhlawumbe umntwana azafuna ukuthi hey, ngcono lami ngizama ukuthi ngifake lapha mhlawumbe i-application yokuthi lami lephupho lami ukuthi, you know, ngiqhubekele phambili ngezifundo zami. Sifuna ukuthi abantwana baqhubeke ngezifundo zabo. Uma besuka la uyabe sekwazi ukuthi kufanele enzeni ngezifundo ukuthi mangisuka la ngempela ngizakwenzani empilweni, ngizoba yini empilweni. Kucace nje ukuthi indlela yakhe ikhanye, ile sivane esithe savela wabona ukuthi uyangaphi umntwana. Abaminyaka ophelile babephuma kwesinye isikolo lalapha lonyaka yinala, umnyaka ozayo uzabe kungabanye. So sizama ukuthi lento ikhule iqhubekele phambili sazi ukuthi sincedisana abantwana bethu kungelankinga ukuthi uphuma kusiphi isikolo kodwa izaqhubekela phambili njengoba namhlanje inala kusasa kungabe kungumntana wakho ophuma loba yisiphi isikolo. Lo umntwana usengaphi kumbe usecholocho, usegwanda, usesigodini, lobu kuphi? Silendlela yokuthi umuntu asifinyelele, sisize isizwe sethu nabantwana bethu ukuze impilo zabo ziphile zibe nhle kusasa.
Ukusigaba sabatsha namhla besixoxa lo dokotela Mlungisi Mhlophe owasungula inhlanganiso ye-Youth Ablaze Global. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo uDabo Kancube.
Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington.
Sigcina masiko kwethu,
Owenze usenziwe manje.
Sigcina masiko kwethu,
Yey, kwenza masiko lokuphela kwabantu suku zonke. Lamhla sixoxa njalo lomnumzana Mbuso Ngwenya, ingcedi kuza masiko esintu. Siyakubukela ukuhlelo kwaNgwenya. Kunjani khona ngapho lapho khona?
Ngiyabingelela babuDube kubalaleli nabakwasakazi bethu. Hayi lapho sikhona ongathi liyakhiza-khiza namhlanje.
Yes, boneleke ubulawayo lapho ke etshaya 130 years yokusungulwa ukuthi sokulidolobho. Kambe wena ukubona njani khonoku njengoba abanye besithi hayi phela kwahluthunwa idolobho lamakhosi lapha isigodlo samakhosi. Ye, phosela kwalapho kwe
bawuduke khona singasho sithi kuyasikhumbuza ukuthi idolobho lelana lakhiwa liphucwa okhokho bethu kodwa bese kuphinde futhi kusikhumbuza ukuthi abaliphucayo bebelakhe kahle kakhulu yonke into ihamba kahle noma nje kukhona lapha abazali bethu lathi esasingeneme khona kodwa sinazelela ukuthi okwamanje sekuthanda izinto sezingani sezithanda ukuba ngeyindlela lapha esesibona sesizithola sesilwa namagama athi impela khona bekungcono usaphethe isitha.
Kodwa ke nxa sesikhangela kathesi kwini obonazana kulisiko olokho kusele kubulawayo siyabona ukuthi sokungani sokusiba manepunepu nje akusakhanyi lokuthi kuya ngaphi kambe kuyagcinwa ezamasiko khonapho ke kubulawayo ngokubona kwakho kumbe vele into sezisabalele
silovalo bawuDube ngoba zimbalwa izinto ezisekhona laphana eziyizo ezisagcine ubuyithi bethu zakhumbula ukuthi unegceke laphana elibizwa kuthiwa igceke lencwala besingajabula ukuthi mhlambe kwakhiwe into ethile khona laphana engicabanga ukuthi okwamanje bekungakangeni lutho olu-10 mhlawumbe lingagcina kugcine kwakhiwe into ezoba isikhumbuzo. Okunye besicela ukuthi emagameni emigwaqo laphana njengoba kwenzeke emalokishini kube nendlela yokuthi kuyanikezwa amagama emigwaqo namagama ezinduna namakhosi lamaqhawe nje akithi asendulo okuyikho kuzokwenza ukuthi kulondoloze ukuyiphe bethu kodwa nomntwana nxa ebuza ukuthi kanti leli gama elithi lobhengula ngubani ulobhengula elithi mzilikazi ngubani umzilikazi elithi magwegwe ngubani umagwegwe bakwazi ukuthi yona yodwa le nkulumo ibe ngumlando ongasoze ukhohlakala.
Ye, ukuthi kambe kungavunywa yini konokho nguhulumende phela siyabona ukuthi uhulumende ngosezibambile emadolobheni lapho uhulumende akavuma ethi hayi guqulanini ezani lokhu lalokhu kufaka amabizo azalayo kungaba njalo baba Ngwenya.
BabuDube umbuzo onjalo uthanda ukuba nzima kakhulu sinokubona endaweni eziningi uhulumende la ezifakela wakhe amagama kodwa besicela ukuthi noma bengakwenza lokho kodwa bengalinge bezama ukwesula umlando wesizwe sakithi ikakhulu kwabulawayo njengoba uyalizwa nje idolobho lakwabulawayo kuthiwa idolobho lamakhosi idolobho lamakhosi okusho khona ukuthi ubulawayo nayo wodwa nje uyisikhumbuzo esikhulu ukuthi sivelaphi sisizwe senkosi umzilikazi sisizwe sabawudwabazi.
Ye, loko baba uMbuso Ngwenya incediko zamasiko esintu sinethemba lokuthi siyahlangana singawaphilileyo ngeviki ezayo. Uzivalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube
silale
hiwolomzila
salulandela
siyabonga Gibbs Dube okwamanje sengelitshe ezandleni zika Ntungameli Nkomo.
Siyahlangana kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungameli Nkomo. Umtshumayeli wethu namuhla ngumnumzana Busani Sibanda.
Sibonge ithuba babuNkomo labalaleli. Namhlanje ngizathanda ukusibheke mawungumntwana uyingane ebazalini. Kumele ube ingane nje, kumele ube ngumntwana onjani. Ungazi ube mdala kangakanani kumzali wakho uyohlala ngumntwana uyohlala uzithoba njalo unjenjena namhlanje ulethwe ngumama emhlabeni through isibeletho sakhe wakuncelisa ebeleni lakho gulu hlupha ungulumuntu onguye namhlanje because of umzali wakho. Umbonga ngani umzali wakho ukubonisa ukuthi umntanami loba ekuphi uyangikhumbula? Kuyamthokozisa umzali lokho. Ufila njani ungumntwana usebenza kodwa umzali wakho ecela ithukela next door? Ufila njani kunje kubi indlala ibhahile? Umzali wakho ubhizi ucela kodwa wena usemazweni wena ukuphi? Umzali wakho uhambe ecela impuphu ebantwini wena ukhona uphila? Umbiza njani umdali enkonzweni esontweni uthi ngiyathandaza mbiza uNkulunkulu kodwa ngapho uqalekiswa ngumzali wakho? Ngapho ulandelwa zinyembezi zomzali wakho? Kuphi ukubusiseka kwakho? Kuphi ukukhonza kwakho? Isibusiso sokuqala ngisibuye emzalini. Izishumi zokuqala yikukhumbula umzali. Ngeke uthi ensontweni uyakhipha izishumi kodwa umzali wakho ehamba ngemathensi abhokokile, umzali wakho engakazi ayiphuza ithukela yakho, umzali wakho eswele kuqalekisa yena ekufundise nzima, mhlawumbe ubehamba ebiyintango zabantu, ngapho umzali wakho uyakuqale ngapha uthi uyathandaza. Nceku zikaThixo, isibusiso asike sidlula esibuya kumzali wakho sokuqala. Umzali wakho is a co-creator. Uwaphiwa amandla umdali, umdali umdali wakho konke. But umzali is a co-creator. Unjenjena nje uyimbewu yomzali wakho. Uyilokho yikho khona umzali wakho. Uthini uNkulunkulu othi uyamkhonza kubazali bakho? Wenzani kubazali bakho? Lapho khona ngabazali bakho baya kubusisana obaya kuqalekisa. Loba abazali bakho bengasekho emhlabeni, abakho ngokwenyama but ngokomoya bayaphila. Bakhela amathuna abo ukubonisa inhlonipho kubo. Ungababizi abazali bakho madimoni ngoba ubuya kubo uyimbewu yabo. Nceku zikaThixo, kubi emhlabeni abantwana bafulathele umhlaba ungenye into, kodwa ngithi mina awukwazi ukuthi ukhonze umdali umzali wakho ngaphe kuqalekisa. Awukwazi ukuthi ubusisekile ubusiswe kumdali ngaphe umzali wakho kuqalekisa. Awukwazi ukuthi wena ulomuzi nje umuzi wami kunje kodwa ngapha ukukhulumisana nomzalo wakho okulethe emhlabeni akukho lapho yakhona. Asihlonipheni, sisazini abazali bethu abasilethe emhlabeni, basifundisile basikhulisile ukuthi nathi sibakhumbule. Ngeke ukuthi uyobusiseka ukhohlwa komzali wakho. Umdali wakho oqala ngumzali wakho okulethe emhlabeni, nguyena umdali wakho oqala ngoba nguye okudalile, nguye okulethe emhlabeni, nguye okwenze waba khona waba ngulumuntu onguye. Sibonge ihlo engunaphakathi sithume isikhulu mdali onophethe konke uNkulunkulu wokhokho bethu. Babebusisekile okhokho ngoba babesazi laba babuya khona, bebekhulisa isibongo sabo ngokwenza okuhle. That's why izwe lomoya kade lijabulile ngabo. That's why kade belima bevuna. That's why imuli zabo bezingasweli ngoba babesazi laba babuya khona. Namhlanje sibona abantwana abafulathela ikhaya, umntwana ahambe nje abe ngenye into. That's why abantwana banamhlanje sibusiso singekho. Sicela upha amandla laba bayayizwa le voice bakwazi ukukhumbula emuva. Impumelelo yokuqala emntwaneni yikwazi umzali wakhe. Umntwana impumelelo yokuqala yikuthi noma engashada umakoti ephu akwazi ukushiya ebusisa ikhaya lakibo ngokuchiye yakhile. Lobe siyakwakho umuzi wakhe achiye yakhile, achiyenze something ekhaya kubonisa ukuthi baba lo mama ngiyabonga. Ngiyakhuleka Zulu, thinta inhliziyo zabantwana banamhlanje. Sikhuleka sibonga sithi Zulu.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomtshumayeli umnumzana Busani Sibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Yimi uNtungameli Nkomo.
Hayi siyabonga jahale zansi uNtungameli Nkomo. Kwezemidlalo lamhlanje sixoxa lomdlali wenguqu onke waba lodumo olukhulu edlalela iHighlanders leqembu lesizwe elama Warriors uAlexander Maseko wayesazakala ngelokuthi cool ruler. Ungamanje usehlala eSouth Africa lapho kade edlalela iqembu leMamelodi Sundowns engakathathi umhlala phansi. Uxoxa lentathele izindaba yeStudio 7 uEzra Chisas Banda osiphathela lendaba zezemidlalo kuliviki.
UAlexander Maseko uzalelwe eLuveve obulawa wakhulela khona. Wafunda esikolo seMafakela Primary School.
Usuka eprimary Mafakela ngasentsiyafi. Yeah, eBokuma High School. Bokuma High School still bengumgoki. Uyazi nge uma ukuthi ndiyakhula ningazi ukuthi khona ama-jeans amavini. Kule sport esasikhona ngoba ubaba wayo wayevele edlala ibhola. So ngingugoalkeeper kanjalo, so kwakufika nje isikhathi sewinter lesi. I remember team yayilabo iFrem Jawanda oramanye Mgumbuzi seMpopoma, sonke safunda khona.
Maseko wathi eqeda isikole eMpoma High School wathola umsebenzi
joina i-company okwakuthiwa i-DRG Vikings. DRG Vikings ibili team leyo bengiyidlalela. So hhayi ngasebenza khonale ngidlalela i-DRG Vikings. No, I think it's 82 where ngiyalindazisiphi senzane ibi i-N10 ucoach engubobi Kuyaka. Alright. So why ubobi wayesuka nje ehamba siyabona ama-lower divisions. And then one sporter.
Esedlala iHighlanders ukhulula iphoso yanqoba yathanyela inkezo zonke njalo labalandeli bamahlola nyama bebehlala bejabulile.
So we have almost all the cups. Thina ibhola lethu it was more competitive. So ama supporters ethu, I don't remember any of the supporters ababe buya bejikela izinto egroundini even sihliwe kwakungekho lokho because it was competitive. Uyabona sasisiya NBA sidlala nama team are very good and those teams which were very good, you understand, they were tough and ama supporters would never come back and say hey this is Sidilinzen. Every time they would accept us we'd perform ngani ngigame yona le siyabe sidlala.
Maseko wasuka kubhoso kwesikhatshana siyadlala iDarren T sebembiza ngokuthi ngucool ruler. Kwakutheni Zanda?
Umuntu wangiphi igama lenaleli isadlala ibhola esithi Kurula. I think ungathi wayesazi ukuthi ngumuntu onjani. Hayi into zokuphavanga isidali. 1989 we engasuka ngathola umsebenzi eHarare. Ngasuka ngasengiyajoyina ini iDarren T. So though lapho abangaziyo ukuthi ngasuka eSailanders for only 1 year. Engahamba ngadlala iDarren T. 1990 ngabuyela. Remember when 1990s as we win a pretty league.
Kudlale umdlalo wenguqu okwesikhathi eside eZimbabwe leSouth Africa. Pho kungani ngafuna ukuphatha inhlanzo yezenguqu eZifa?
IZimbabwe inda ungabuyi ekhameni yeassist ngapha into zeZifa lokho nalokho. Uma ukuthi bafuna uncedo kumbe bafuna ukuthi izinto zibe right. I prefer ukuthi bengifonele behlalela phansi ukuthi hayi kulento enje so sifuna sihlale nawe phansi sibone ukuthi ungasinceda na. So not ukuthi angifuni ukwenza into, I love football. So umuntu othi ngifuna ukuphuma emaphepheni, so umuntu ophaphayo mina, I'm just a down to earth person.
UAlexander Maseko uhlala lemuli yakhe eSouth Africa. Kusenjalo iqembu lesizwe lama Warriors lise South Africa lizilolonga lilungiselela imidlalo yomhlaba ye World Cup lapho lidlalana lele Lesotho lesihlanu ozayo libuye lidibane labafana bafana be South Africa ngemva kwensuku ezine lidlale lele Lesotho khona ngale e South Africa. Iqembu lama Warriors lidlalela imidlalo yalo kwele South Africa ngoba iZimbabwe ayilankundla ezivunyelwa inhlangano zezenguqu emhlabeni wonke jikelele ye FIFA ngoba kuthiwa inkundla zigugudekile eZimbabwe. Ngimele Studio 7 igama namu Jesus Banda.
Siyabonga Ezra Chisa Smanda ngokusiphake udaba luka Cool Ruler. Isikhathi sesingasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba ebezikhokhela. Impumela yokhetho lokwele South Africa ize yethulo lamhlanje inhlanganiso yezokhetho iIndependent Electoral Commission itshengisa ukuba kuvothe abantu abedlula kancane ingxenye yababele lungelo lokuvota kwaba ngabangu 58% abavotileyo. Sokuqhamuke inkulumo phezu kwenhambo zikamongameli Emmerson Mnangagwa esezizinengi kakhulu ngesikhathi esifitshane. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.